Vemakambani ava vanoti vakanyorerwa nebazi rezvekufambiswa kwezvinhu mumigwagwa kuti vanofanirwa kusiridza motokari dzavo dzekudzidzira kutora maresonance kaviri pazuva kusiritira dzimba dzekudzidzisa kutora chitambi chekutyaira kana kuti provisional license pose panenge pabuda rimwe boka uye kupfeka magirovhosi nguva dzose. Amai Maudi Gashiri vekambani yeEasyPass vanoti havasati vatenga zvose zvinodikanwa kuti vatange kushanda, vachiti zvakawanda kudarika zvinodikanwa kumakambani anotakura veruzhinji.
Makondishenzi akatiumira sinyika nekuti zvakafanira kuti izvizvizvi mukada kuisela muvi yese vari kushanda padiri kumadraini sit zvakafanira kuzvipotejei. Vamwe vanhu vanotopinda ikoko vasina kusanitaiza padi kuno kumitemo yacho yavari kuita yakanyaoma zvezvekuti pane chimwe chinhu chekuti unokwanisa kutipiwa iwe usingakwanisi kuchiita. Ende ukada kuzotarisa pakupedzisira vazhinji vachine mari dzese dziri kudiwa izvozvo. Vamwe vanhu havasi kuzviafoda because vamwe vari mulockdown havana mari.
Vekambani Royal Driving School vaGodwin Hove vanoti kubva pavakanzi vavhure masvondo maviri apera hapana vanhu vebazi rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vati vauya kuzoongorora kuti vakagadzisa zvinodikanwa here.
Handi vakazoanausa kuti vachivhura is almost 2 weeks hapana chatichaita. Apa vakatumira elist yezvinhu zvakaomarara anzi covid testing takaita vazhinji vacho pasavanzi havasiri mubusiness kunotorerwa ma$15 nekiti yavo yavasvika kana mauspray yamota dzenyu zviputone gear yekuti uspray munomuchine hamutori.
Asi mukuru weState Council of Zimbabwe vaNS Muchena vanoti vose vanodzidzisa kutyaira vanofanirwa kutevedzera mitemo yekuvhura makambani avo zviri pamutemo kuti vadzivirire kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika sezvo vachisangana nevanhu vakawanda vamwe vanenge vachibva kunze kwenyika. Kunyange uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuti dererei zvishoma, pari kutyirwa kuti chirwere ichi chinogona kudzoka chiine ukata zvakaitika kuBritain neAmerica takatanga kuvhurwa mabhizimisi aimbenge avharwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.